Nyaya yenhumwa dzatumirwa navaRamaphosa ndinoona sekuti ndopatingati ndopekutangira. Dambudziko guru ringatovapo nderekuti kana nhumwa dzichitumirwa, dai kwatumwa nhumwa dzekuti kana dziri kuuya kuzoyananisa, hadzizodi kuyananisa dzichiratidza sekuti dzine divi radzakarerekera. Ndopekutanga panogona kutoita dambudziko ipapo. Asi ndinodaira hangu kuti mukufamba kwenguva panogona kugadziriswa kunge nhumwa idzodzo taziva kuti dziri kufambirei.
Mungada kuona zvichifambiswa sei vamabhenge?
Kana munhu achindoroora achinge atumwa semunyai, anenge achitozivikanwa nyaya yaafambira. Nyaya yaafambira inenge iri yekuti azenge achizotungamira panhau yekuwana, panhau yekuroora. Zvinenge zvichitozivikanwa kuti afambirei. Zvino idzi nhumwa idzi hapana ataziva kuti dziri kufambirei, nekuti vafambi vanouya zvavo, nhumwa dzagara dzinongouya. Munozviziva imi kuti nyangwe vambeki chaivo gore rakapera iri vakatombouyawo, vanogona kunge vanga vasiri nhumwa zvavo yavaRamaphosa, but vakatouya. Vakatouya pada vanga vatotumwa kana neAfrican Union kana neSADC kana ndiani anga avatuma.
Pane zvinonetsa here apa zvamuri kuona?
Chinonetsa ndichocho chekuti kana nhumwe dzichinge dzichiuya, dai dzagona kuzama kuteerera kuti nyaya iri kunyanya kunetsa ndeyei. Kana vari kuuya sana tete kuzoyananisa, kwaakuteerera mativi ose. But mativi ose muZimbabwe, chimwe chandingangoda kutaura kwamuri wahwande, mativi ose muZimbabwe hazvirevi mapato anongori muparamende chete, nekuti Zimbabwe yakakura chose. Chakatanga ndo chakachenjedza.
Vamabhenge, mativi ose amuri kutaura ndeapi?
Nhume idzodzo dai dzikakasira kuziva kuti muZimbabwe mune vemakereke, muZimbabwe mune vashandi vanotori nemapoka avo evashandi, muZimbabwe mune masangano akazvimirira ega atingati civil society, muZimbabwe munewo zvakare atingati mareligious organizations kupfuura makereke andataura aya, muZimbabwe munenge muinewo zvakare private sector vemabhizimusi. Dai vakauya vaine donzvo rekutanga vanzwisisa kuti zvinetswa ndezvipi kuburikidza nekutaura navanhu vose ivava, vasati vada kuita sekuti vatumwa vari munyai auya akatomiririra munhu aroda kuwana. Saka vanouya vachingoti chese chataurwa vachichema chema, chese chataurwa vachichema chema, vachicheme chemera uyo ari kuwana. Dai vauya vachingori nhume dzakazvimiririra dziroda kunge dzakamira pachokwadi kuda kuyananisa vana veZimbabwe.